Nengo dze R2s dzinoti munyori mkuru wesangano iri va Robson Chere, sachigaro we R2s kumashonaland west, va mnyara zindawana, gwetere R2s, va Douglas Coltart, na mzware Jessica Drury, vanove nengo ye R2s, vakasungwa muna kubvumbi gorira pera, vachidzidza zviri mune rimwe bhuku rinonzi Pedagogy of the Oppressed. Gwetere vasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vaudza dare kuti vasungwa ava, vakatochwa vari muhusungwa nevari kufungidzirwa kuti vasori. Asi gwetere hurumende panyaya iyi, amai Patience Chimasuru, vaudza dare kuti hapana humbo kuti vasungwa ava vakatochwa, zvabva zvapa mutongi wedare kuti ature mutongi wekuti hurumende iferefete nyaya iyi, uye kuti idzoke nezvainenge yawana kudare musi uchatanga kutongwa nyaya iyi musi wa 6 kubvumbi. Zvataurwa namai Mutetwa zvatsinirwa navachere.
Pari zvino mudare ratapinda nyaya yedu yanzi ichaenderera mberi musi wa 6, gweta redu rakumbira kuti ringe richipiwa umbo huruda kushandiswa ne state panyaya iyi kuti rikwanise kugadzirira dziviriro yatinoti defense. Saka tichakwanisa kunge tichipinda mudare musi wa 6, uyezve mutongi apa atonga ataura kuti prosecuting inofanira kunge ichi investigator nyaya yekutoshwa kwatakaitwa, kushungudzwa kwatakaita tiri mumaoko CIO, uyezve nekutipa tsvagwe zvinhu zvakabiwa zvinosanganisira speaker zvakatorwa panguva yatakapambwa taita musangano wataita.
Vandawana vaudza Studio 7 kuti bhuku ravaidzidza nezvaro iri harina chekuita nemhirizhonga.
Bhuku ndere vadzidzisi kunovaudza nzira dzekudzidzisana zvakanaka. Inonzi Pedagogy of the Oppressed. Ibhuku rotovhura vanhu pfungwa pamamiro ibasa revadzidzisi kunyanyisisa. Harina chakaipa chekuti rokanganisa nyika, rotoverengwa mumadzidzo ezvikoro mumakoleji ririko, vari kuverenga mumudzidzo zveuticha vanotoverenga bhuku iroro.
Hurumende inoti nhengo dzeR2s idzi dzaida kuzoita zvemhirizhonga kana dzadzidza nezvebhuku iri paworkshop yadzaiita pane imwe imba iri mumusha weGreystone Park. Gweta revasungwa ava raudza dare kuti mapurisa akapinda pamba apa asina mapepa aiva pamvumo yekuita izvi kana kuti search warrant, ndokusunga vasungwa ava avo vanoti vakazotochwa nevasori vari muhusungwa panzvimbo isiri kuzivikanwa kuti ndeipi vasati vazoendeswa kumapurisa pakamba yeHarare Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.